Ziri kutaurwa navamunangagwa ndezvekuti izvo ivo vane inonzi presidential immunity inowanikwa muconstitution. Inotaura iyo kuti munhu ari pachigaro chapresident akwanise kuendeswa kumatare edzimhosva kana iri nyaya inoenderana nezvavanenge vakaita ivo pachezvavo semunhu kwete sapresident. Saka vari kuti ivo havakwanise kuendeswa kumatare nekuti inyaya isinei nechigaro chavo sapresident wenyika, asi zvinhu zvavari kana kodzero dzavo semunhu. Andione iyo nyaya huru panyaya yavamusengezi.
Ko sei muchidaro?
Nekuti vamusengezi nyaya yavo yakanangana nezanupf, bato rezanupf, kuti bato rezanupf rakatadza kutedzera bumbiro rayo remutemo. Pamutemo pati yakaita sezanupf inoonekwa semunhu akazvimirira ega. Saka vamunangagwa nepati zanupf hazvisi chinhu chimwe chete. Kunyange zvikanzi vamunangagwa vane kodzero yekushandisa presidential immunity, hazvireve kuti inoshandawo kupati yezanupf. Zanupf haina immunity, saka inotofanira kupindura nyaya yavamusengezi kuti vakaita here zvaidiwa nebumbiro ravo remutemo kuti vamunangagwa vaite president wepati yavo muna November 2017 pakaitika kuuya. Saka ndiwo pane nyaya huri ipapo.
Ko nyaya yavamunangagwa kai yekuti havakwanise kubatwa nemitemo pari zvino?
Nyaya yekuti vamunangagwa vane immunity here kana kuti kwete, ndingatoiti inyaya iri padivi. Nyaya huru yakanangana nezanupf pati nemaofisa vanga vakabata zvigaro muzanupf vakaita kuti zvinhu zvifambe nemagwara yakafamba nazvo muna November muna Mbudzi 2017.
Ko pakaonekwa kuti bato rakatyora bumbiro remitemo,
dare rikaona kuti pati yakakundikana haina kuita zvaidiwa nebumbiro remitemo rezanupf, zvinoreva kuti vamunangagwa vanenge vasina kupinda pachigaro zvakanaka, zvinoreva kuti zvinofanira kugadziriswa. Nyaya yakadai haina kunyanya kusiyana nenyaya yakambounzwa nevaya vainzi vamashavira vachiti kuMDC vakakoniwa pakuti vatsvangirai vakaapoinda mavice president mairi zvisiri pabumbiro remutemo weMDC, uye kuzogadzwa pachigaro kwakaitwa vachamisa pakashaika vatsvangirai vakatiwozve hazvanga zvisina kuenderana nepamutemo.
Zvinorevei panyaya yavamunangagwa iri kumatare?
Nyaya yavamusengezi kuti vari kuisuwa pati haina kunyanya kusiyana neyavamashavira yekuti vaisuwawo pati. Saka tichaona kuti dare rinoona sei nyaya iyi, asi nyaya yeimmunity iri kusumudzwa navamunangagwa ingori mhepo yakanangana navo, asi haikwanise kubatsira zanupf sebato.